ndinga kutora nekuti kufamba kunoita African Union hakunyanyi kuenderana nokuti ndiana ari sachigaro weAfrican Union panguva iti. Zvine chokuita nehwaro hunoshandiswa munhu muAfrican Union yatingati ya system yagara iripo ndo inonyanya kudetemina kuti zvinhu zvinofamba sei. Hongu vatungamiriri vatingati maindividuals vangauya vane pfungwa dzakasiyana siyana apo nepapo vanogonavo kuita influence, asi zvikuru sei system ndo inonyanyoshanda. Framework yagara iripo ndo inodetemina kuti chii chetingatarisira nezvingaitwa neAfrican Union pagore ratakupinda rayo.
Tichitarisa matambudziko akasangana neAfrica pari zvino kusanganisira Zimbabwe, Sudan neDRC, mukati veAU vari kubata nyaya idzi zvakanaka here?
Zvandingangotaura ndezvekuti framework yandambotaura yayo muAU inenge ine dambudziko rokuti haisi iya yatingati iri proactive kana kuti inonyanya kumanyisa nyaya dzeutongo hwejekerere. Chikuru chiripo ndechekuti vatungamiriri vanovharirana vakawanda wanda. Mukatarira muchaona kuti izvonivo vasisha vakupinda kwavo. Tingangodawo kuti titarire kuti vakapinda sei utungamiriri hwavo muEgypt. Munogona kuona kuti zviri kuEgypt nemune dzimwe nyika zvinji dzeAfrica ndeaya atingati macombetent authoritarian regimes kana kuti hutungamiriri husiri hwejekerere asi huchivanza zvahuri ndo zviripo izvozvo. Saka muchaona kuti vatungamiriri ava vane dzendingati background dzinofanana vazhinji vavo, saka vanenge vachida kuti vadzivirirane. Mukatarira muAfrica inyika shoma dzatingati dzakaita sarudzo kana kuti dzinoita sarudzo dziri pachena, sarudzo dzinoya dzinganzi dziri free and fair. Vazhinji kune iyaiya tatotaura kuti competitive authoritarianism yokuti vanonzi vaita sarudzo asi sarudzo idzi hadzisi sarudzo chaidzo chaidzo dzinonzi dziri pachena dzeutongo hwejekerere. Saka zvakadaro vanenge vachivharidzirana mapuri avo.
Izvi zvine matambudziko akaita sei kunyika dzemuAfrica?
Zvine matambudziko okuti kuti pazova noutongo hwejekerere munyika zhinji dzemuAfrica zvinogona kunetsa nokuti system inonge ichingoramba ichidzivirirana. Toramba tine masystems aya atingati haasi democratic, asi anenge angori democratic muzita asi mukuita asiri democratic. Pongozi pane sarudzo, haasi sarudzo dzachona veAU vanongoya kuti dzaiitwa zvakasununguka. Moona zvekutoti vamwe vanenge vazama kuongorora vari vakasunungura kuti sarudzo dzadzina kufambiswa zvakanaka. Ndo zviripo kuti utongo hwejekerere hucharamba husingavuyi. Uye Africa dambudziko rayo, matambudziko eAfrica anosanganisira idziya zvinombotaurwa zvinzi neocolonialism nechi zvicharamba zviripo nokuti vazhinji vari kupinda vanhu vasiri kutarira iya yatingati national interest, asi vari kutarira self interest. Vari kutaura zvavo ivo somutungamiriri nemhuri yake, korega kutarira nyika kuti nyika yakamira sei.